monkeypox yaonekwa munyika dzakati wandei dzinosanganisira America, maEuropean countries, Canada. Asi chirwere changa chichionekwa kuWest Africa like vana Nigeria. Chirwere chakada kufanana nechickenpox. In terms of presentation and even ma vaccine anokwanisa kubatsira kudzivirira chirwere vanoshandisa chickenpox. Chirwere chinomanifesta nemarash nemarespiratory symptoms zvakaita sokukosora, maflu like symptoms.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations AIDS riri kushora mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi yemonkeypox, vachiti ivo inogona kuzokanganisa kuti vanhu vakwanise kuenda kunotsvaga rubatsiro. Muri kuona seizvi?
Chendinoona pamavhelasi inyaya yenarrative inenge iri kupuwa kana kuti mabudisirwo ari kuitwa nyaya yemonkeypox. Zviri kuita kunge izvo chirwere chevanhu vatema kana vaya vatinoti ngochani, but chokwadi chapane zvatinoziva so far, chirwere chakatanga kuonekwa muna 1958 thereabout mamonkeys anga ari under research. Chirwere ichi chinokwanisa kupararira kune munhu upi noupi zvake. Kupararira kwacho kunosanganisira close contact nemabody fluids like dikita, marespiratory droplets, koitazve sometimes sexual transmission. It seems like macases akati wandei aonekwa particularly kueurope ari kuonekwa pangochani kana kuti vanhu veLGBT. Pakuona kwandinoita, I don't think it's because of their way of life, but I think it's more so kuti it may have spread through that particular group of people through my regular means andanga ndiri kutaura ya close contact, respiratory, my body fluids. But handifunge kuti it has to do with kuti kana munhu ari ngochani they are more likely to spread it than munhu asiri ngochani kana munhu ari mutema. Hangu wa stereotype ari kushandiswa. Unfortunately, zvinoita kuti vanhu vasazobuda pachena kuti ndine problem. And we have seen this nenyaya HIV/AIDS. Kuti in the end yanga yakuita kunge hai disease yevanhu vane particular propensity, but I don't think that's the case.
Munhu angaziva sei kuti abatwa nemonkeypox uye zvaanofanira kuita sei?
Monkeypox kana munhu akava in close contact kana kuva padhuze nemunhu ane monkeypox kana kuti adiagnose for monkeypox, which is iwaya maflu like symptoms, cough, marespiratory symptoms, rash iri particular inenge iri kunzi pustular rash, then anofanira kukurumidza kuenda kunana chiremba so that aitwe matest nokukurumidza kuti vaone kuti imonkeypox here, because once that happens then there is need for isolation.